vateereri tinosanga zvakare mangwana nanhasi uri musi wechipiri chivabvu 18 2021. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kwanza kuwane suu mchirongwa chenu cha nasi. Ini dini jonga kande miri ndiri mu Washington DC ndichiti esunezu mchirongwa chenu cha nasi. Bazirezo utano runo tine zuro wano gumi ne waviri wakawani kwa wane utachua na we COVID-19 uya hapana muna akafa na chirwere ichi. Hurumende inokwira kudarire Supreme Court ichipikisa mutongo wedarire High Court uyo wakamisa kuwedzerwa kwemakore ekushanda kwa Chief Justice Maluk Malava. Kugadzikana kwoita mitengo yezvinhu kana kuti inflation kuronzi kwayo kupa kuti vanamushina bhizimusi wakawanda vauchike mari dzavo pamisika yemari kana kuti Zimbabwe Stock Exchange. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti nyika yavo ichabatsira nenhomba nyika dziri kuvhiringwa neCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nezuro yakakwira kudarire pamusoro-soro reSupreme Court ichipikisa mutongo wakapiwa nedarire High Court uyo wakarasa kuwedzerwa nemakore mashanu kwemutongi mukuru wematare Chief Justice Luke Malava ekuti varambe vari pabasa kunyanga hazvo vakasvitsa makore ekuti vaende pamudyandigere. Asi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakawedzera nemakore mashanu nguva yekuti vaMalava varambe vari pabasa zvichitevera kuwandudzwa kwebumbiro remitemo. Hurumende iri kupikisa mutongo wese wakaturwa nevatongi vatatu vanoti Justice Happias Joe, Justice Edith Mushore naJustice Jester Charewa nemusi weMugovera uyo wakavhara gonhi rekuti vaMalava vawedzerwe makore ekushanda. Gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi pamwe negweta guru rehurumende Advocate Prince Machaya vakasvitsa mapepa avo ekupikisa mutongo wedare reHigh Court uyo. VaZiyambi vakaudza Studio 7 nezuro kuti vakasvitsa magwaro kudare sezvo vakanga vakanangwawo mbune nemutongo uyu. Asi vamwe vanoongorora zvemitemo vanoti hurumende yakaresha kukwidza nyaya iyi kuSupreme Court vachiti yaifanirwa kuendesa magwaro ayo kuConstitutional Court. Vamwewo vari kuti hurumende yaomesa nyaya iyi nekuti yakarambidza mumagwaro ayo kuti vatongi vematare vanzwe kupikisa kwayo mushure mekuvanyorawo nevamwe vane chekuita nenyaya iyi pamwe chete. Gweta Dr. Simba Mavaza vanoti zvakanga zviri pachena kuti hurumende ichapikisa mutongo uyu. Ngatinzwei vachitsanangura.
Danho rakaitwa nehurumende iri idanho ranga rakatarisirwa nekuti nyaya payakakwidzwa kumatare nevanhu vanga vakakwidza nyaya iyi vachipomera hurumende kuti yatyora masimba, hurumende yakanga ichizviziva kuti iri right, haina payakakanganisa. Saka kuti vatongi vemutemo vatiyo pane mutemo wakatikuru, hurumende ine mahedz avo kana misoro yenyaya yavari kuti apa pakakanganiswa. Saka pane zvizhinji zvataurwa nehurumende muapiwu yavo zvinoratidza kuti ingadai vatongi ava vakatarisa nenzira nematarisiro ari kuita hurumende ingadai mutongo uyu wakasiyana nemutongo wapiwa. Saka hongu zvanga zvakatarisirwa kuti pachava nekukwira kumatare ari kumusoro-soro kupikisa zvakaonekwa nevatongi vedare reHigh Court.
Tichiona danho ratorwa iro nehurumende rekupikisa mutongo weHigh Court, zvinosiya papi mutongo uyu? Zvinoreva here kuti vaMalava vacharamba vasiri pabasa kana kuti vanokwanisa kudzokera pabasa kusvika nyaya yavo yazonzwikwa?
Muone kutanga ndekuti kana muchinge maakwidza nyaya yenyu kudare redzimhosva repamusoro-soro kuti iongorore kechipiri, zvinenge zvaakureva kuti mutongo wekutanga waakumbosendekwa nekuti maakuda kuti utariswe zvakare. Saka zvinoitika kana zvinge zvadaro muri kudzokera pamanga muri paya. Saka which means kuti vaMalava havasati vadzikwa basa kusvikira apiwu yapera. Saka hakuna zvati zvaitika. Uyezve chepiri chatingafanira kutondera ndechekuti dare reHigh Court rakaongorora nyaya yebumbiro remutemo wenyika inonzi constitutional case. Kana muchinge dare raongorora nyaya yeconstitutional case, mutongo wavo haubva vatambirwa ipapo ipapo. uno kwa mbweda ukudari ni pamsoro soro the constitutional court kutiva ite ya inozi verification kana confirmation saka inu fara kutiniwa netari ni pamsoro soro saka kutiniwa ni majaji matatuaya azina kutiniwa netari ni pamsoro soro zore waizu kuti ausati wa wakutemo ausati wa wakutaminika saka kana wakite wa haki wa rupa apina akuna chachicha shanduka vama lawe wa shalaka wali kwa wakavari kushikandari na gara la ukuru na nyaya ya pia
chaona u sangano remagwe tarelo society of Zimbabwe riri kushoropodza u guru kotareje mitemo wa ziyambi ziyambi munoti ine danu ratorwa ne law society of Zimbabwe
law society of Zimbabwe ine ikodzero yekuprotekta kana yekudzivirira nhengo dzavo majaji aya tiseku zvava tinoita inhengo dzelaw society wose saka munhu wese anenge ari kutongi wezimbabwe kutongi wematare makuru vanosungira kuti vari nhengo yelaw society saka law society ine kodzero yekusimuka yodzivirira yesazvoo pamberi penhengo dzavo kuti no mumabasa ese avari havafaniri yokuita sei kutyisidzirwa kunombwa kana kudzvinyirirwa asi maonero angu akati hausiyane nekuti kana ndakaverenga zvakanyorwa navaziyambi handina kuona pakatukwa vatongi handina kuona pavakatyisidzirwa kana vandadzo vari kupopota kuti vadai vasiya basa vazoti aiwa kutaura kuvakutitane marutu vaziyambi havana chavakakanganisa
vanga vari gweta Dr. Simba Mavhaza vari parunare nestudio 7 vari kubritain Zerezo utano rakazivisa nezviro kuti vanhu gumi nevaviri kana kuti 12 vakawanikwa vaine chirwere cheCovid-19 uye hakuna munhu akafa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi nyika yose kubva pachatanga wasvika pazviuru 30 nezvisere nemazana mashanu ane 91 nevaviri kana kuti 38,572. Vanhu vafa vakaramba vari pachiuru nemazana mashanu nemakumi masere nevaviri kana kuti 1582. Baziri rakatiwo vanhu zviuru gumi nezana nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 10,193 vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 nezuro kuchitiwo zviuru zvinomwe nezana negumi nevasere kana kuti 7,118 vachibayiwa nhomba yepiri. Uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba nyika yose wakasvika pa591,808. Mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vanoti dzidziso pamusoro penhomba nekuvhenekwa COVID-19 zvinhu zvinofanirwa kuramba zvichiendeswa mberi kune veruzhinji.
Kutestwa kwevanhu vakawanda ndizvo zvinhu zvatinenge tichitokurudzira nekuda kwekuti tikakwanisa kutesta vanhu vakawanda tinokwanisa kuva nehumbo wekuti dambudziko redu reCovid-19 rinenge rakatekeshera sei uye rinenge rakakura sei. Pari zvinezvi mukunzwa dzimwe nyika dzakaita sana South Africa dzaakutotaura kuti vatopindana nedambudziko re3rd wave. Saka isu senyika kuti tinyatsoziva kuti dambudziko redu rakura zvakaita sei pagraund apa ndokunge tatatesta vanhu vakawanda.
Pane dambudziko heri ramungaona zvikuru kumaruwa ringaitawo kuti vanhu vakundikane kuenda kunovhenekwa COVID-19 mungawana here vanhu vachizokupa zvimwe zvikonzero zvekuti akundikana nei?
Chiri kunyanya kuramba chichidiwa inhau yedzidziso nekuda kwekuti tikuti kana zvatiri kudzwa kumaruwa ikoko vamwe vanhu vazhinji havasati vane dzidziso yakakwana. Saka zvinenge zvakakosha kuti hurumende ishanda nemapato akazvimiririra akasiyana siyana maNGOs vemachechi macivil society organizations ngatirambei tichisumudzira nhau yedzidziso kuitira kuti vanhu vazhinji vange vachigamuchira kuti zvakakosherei kuti vauye vachizoteswa uye zvakakosherei kunyika zvekare. Saka kuti izvozvo zviitike ndokunge vanhu vawana dzidziso ine chokwadi, dzidziso yavanokwanisa kunge vachigamuchira.
Toonawo kuti utachiwana hwekuindia uye huri kunzwa munyika nomwe dzemuafrica muri kuona here vana vezimbabwe vari kurambawo vachiita matanho ekudzivirira kupararira kwecovid-19?
Dambudziko rekuvarairwa ra tekeshera dambudziko rekuvarairwa tirikuona zuva nezuva mungave muri mudhorobha kungave kuri kupisika kungave kumabhazi mudzinhamo mumichato tikuona kuti vanhu vazhinji vavarayirwa zvakanyanya asi chikumbiro chedu chikuru kuhurumende ndechekuti tirikuona kuti dzimwe nyika dzaakuisa avanoti matravel restrictions kune vanhu vanenge vachibva kunyika dzakaita sana India idzodzi asi zviri zvekunzi munhu anenge auya achibva kunyika dzakaita sana India idzodzi dzatiri kuti mahotspots ngaachipinda yamunotika muquarantine quarantine yekumanikidzira uye ngapaiswawo futi chimwe chinhu chinokwanisa kudzivirira vanhu kuti vasarambe vachiuya vakawanda kubva kunyika idzodzo.
Mukuru wesangano rezveutano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare nestudio 7. Zvehupfumi dzinoti kugadzikana kuita mitengo yezvinhu kana kuti inflation kwaiko kupa kuti vanamuzvinabhizimusi vakawanda vauchike mari dzavo pamisika yemari kana kuti Zimbabwe Stock Exchange. Vakawanda vanga vabvisa mari pamusika uyu nenyaya yekusagadzikana kwezvinhu. Vachitaura nebepa nhau reBloomberg, mukuru wekambani yeImara Asset Management Limited vaJohn Legat navaLloyd Muloshwa vanoshanda neIH Securities muHarare vakatenda kuti vanhu vatanga kudzoka mukutenga zvinhu paZimbabwe Stock Exchange. Inflation yainge yambosvika pazvikamu mazana masere nemakumi matatu nezvinomwe kubva muzana kana kuti 837%, asi muna kubvumbi yanga yadzika kusvika pazana nemakumi mapfumbamwe nemana kana kuti 194%. Asi vamwe vari kuchema-chema havo kuti zvinhu zviri kuramba zvichiwedzerwa mitengo asi mari yavo yavanotambira isiri kuwedzerwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Muponda.
Inflation iri kudzika nekugadziriswa kwoupfumi kuri kuitwa nematanho akatorwa nereserve bank neminister of finance nehurumende. Matanho aya anosanganisira kuvepo kwe foreign exchange auction market yekureva kuti izvo vamwe vanga vachitenga mari pamusika mutema vachizodhogodhesa mari iyi vaakuiwana pamusika weauction exchange rate.
Izvi mungati zviri kubatsira sei?
Zvakureva kuti vakuwana mari yavo pamutengo uri nani, zvinoreva izvo kuti havachakwidzi mutengo zvakanyanya. Totarisawo zvakare kuti kudzikama kwaita Zimbabwe dollar nekugadzikana kwaraita kuri kukonzerawo izvo kuti vana muzvina bhizimisi nevanogadzira zvimwe nevanobika zvimwe varege kungokwidza kwidza mitengo, nekuti kazhinji mari painenge isina kugadzikana vana muzvina bhizimisi vanotanga kungokwidzawo mapurisi zvisina tsarukano.
Nechikonzero chei?
Nekuti vanenge vachityira kuti mari iyoyi mangwana inenge isingachatengi zvakati wandei, saka nokudaro vanogara vatokwidzira mutengo nechekare vachityira kusagadzikana kwemari ikoko. Saka nekugadzikana kwaita Zim dollar kwemwedzi yakati kuti yatadarika iyi zvakureva izvo kuti vemabhizimisi nemazvitoro mapurisi vaakuitawo agadzikane, zvinoratidzawo kuti izvo kune yatinoti confidence muekonomi yekuti vanhu vari kutendeka nekutendedza kuti kwakananga upfumi hwenyika ndiko chaiko kwakagadzikana, nekuti vanhu havasi kuvhunduka kana kutyira zvakanyanya mari dzavo.
Muunga pamuenzanisero ipapo?
Nekuti kazhinji zvaitika ndezvekuti munhu aingoti akabata Zimbabwe dollar rake akutomhanya musika wedza musika mutema uro pese paakwanisa kungonotenga maus dollar zvaibva zvakonzera izvo kuti paveka kusagadzikana kumitengo nekukarenzi. Saka vanhu kutendeka kwavari kuita ndipo kuona kuti mari yemuno yaane chiremu uyezve Reserve Bank neminister of finance vari kutora mamezures akakodzera kuti mari idzodzo dzikame. Tozotarisawo kuproduction level yemunyika, uchayeuka gore rapera kwakamboda kuti netse nyaya yehupfu nenyaya yeruramiri nyaya yechikafu mafuta zvine zvimwe zvakadaro. Izvi ndo zvinonyanya kukonzera kuti inflation ikwire, nekuti munhu wese anotsvaga hupfu nemafuta ekubika. Saka zvinhu izvo zvikawanikwa zvakadzikama mutengo, zvinoreva izvo kuti mapurisi haanyanyi kukwira zvokupengereka zviya. Totarisa kuti gore rino kurinenge kune yatinoti bamba harvest. Gore rakawanda zvisati zvamboonekwa kwemakore ndofunga tingangoti makumi matatu adarika.
Avanga vari nyanzvi munyadzo zvemabhanga ava Gilbert Muponda vari panhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Tarisa zviri mune mamwe mapepa nau. Pepa nau rekuronikwa rine musoro wenhau unoti hurumende yambosendeka parutsiri kutengwa kwechibage kubva kunze kwenyika nekuda kwegoo rakanaka riri kutarisirwa mwaka uno. Bepa nau repadande mutande re The News Works rinoti utachiwana we B1617 unokonzera COVID-19 uwo unonzi wakatanga kuonekwa kuIndia wakoonekwawo muBotswana. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. France yakati nemuvhuro ichabatsira Sudan nechikwereze chemari chinoita madhora bhiriyoni rimwe chete nechidimbu kana kuti $1.5 billion. Iyo ichayambutsa nyika iyi pakubhadhara zvikwereto zvayo neInternational Monetary Fund. Israel yakabhomba guta reGaza City nezvombo zvemuchadenga mambakwedza emuvhuro apo mirizhonga mudunhu reMiddle East yakapinda musvondo rayo repiri. Mauto eIsrael akati nzvimbo dzakanga dzichirwiswa dzaisanganisira mwena inoshandiswa nevarwisi veHamas nedzimwe dzimba dzevakuru vevarwisi vechikwata chinotonga muGaza. Yave nguva yenyu imi vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadivi makadivi vashamarari vedu veStudio 7 vanamukoma Jonga nanamukoma Tanonoka. Ine sitande noitwa Sam Magura ndiri kuCape Town South Africa. Ndinodawo kutaurawo pamusoro pevanhu vanosigaro ramba kuti ZANU-PF ine huori. Ndinotenda this time vakazvionera nenyaya yakaitika pachinhoi apo. Nyaya yekurovana kwevanhu veZANU-PF vega vega vachitaura kuti pane munhu wavasiri kuda ari kuchengetedzwa achivanziridziwa iye angare weG40, but vakuru vavo vachiratidza kuti vanhu munhu iyeye vari kumuvanziridza vanziridza ndiwo hori hwacho hwatinogarora taura kuti ZANU-PF ine hori. Kana uri weZANU-PF ukabachero mabillions munyika mamillions as long uchiziva kuti unofamba gwara rimwe neZANU-PF mosva hauna. Ndosaka vachitovanziridza munhu uyo wavari kuti ivo mayouth acho kana kuti ngaabviswe pachinzvimbo. Ndofunga this time vaunyatsoona kuti ndouori hwatinoramba tinogara tichitaura kuti ZANU-PF ine huori. Saka tinongotaurawo kuti kana vachionana vega vega, kana isitozotaura ngavarege kuda kuti kwai toda kusunga vanhu, because chinoitika ndechokuti vanhu pavanoona ndazozvionera kuti haiwa imbwanana dzisunurira nemusumwe, but at least kana vakusunurawo vachiona huori huri kuitika muZANU-PF mavo imomo tinofara chose. Asi tochidaidzira kuti rambai makasvinura, zvizhinji vachazviona, because ZANU-PF huori haisi kuzomira kuita huori. Nenyaya futi yegold iri kusimagiriwa ichiunzwa nekuno kunana South Africa, izvozvo mukazvitevedzera zvese kuti rakabvepi, because mukataroona zvinenge zvichiitika panenge pane munhu weZANU-PF chete mukati imomo. Idhiri rinenge rangofeila, but tinongoti tichakunda zvedu semaZimbabwe. One day upenyu huchachinja, tatenda.
Makadii vashamarari weStudio. Aiwa ndinofara. Ini ndine mubvunzo ini pamusoro penyaya dziri kungoitika mumatare. Tinonzwa nyaya yekutochewa kwana Dwana Mamombe inovasungisa kuti vakatochegwei. vano nono kakupuwa mkano kubisa mari batisi kou wakatura mari COVID waka iti kwa zi waka ngotuwa beo na nasi ya isati ambo ufunzo hodi tizu iti waka suzo kila kudare yukani kati awa vano vano urugira kudiruze vano vano shunguruzio kati vano ba mari nyika ndo vano wana kubisi wa mari eti batisi nesu chinyararwa chakangu wao akainda ni 6kg chika sombati kwa paboda wakati wakanzi wapu wa mariyo kubisa mpeo kati waka zokira pabara ilavo ilororo kutu wakone fuku kwa na mkano kumba tu hiko zino pawa na uyufuta haba mari mari yaka wanda shakadaro yaka buda mpoja yaka buda sei nukuti dee mchindi ii ndee muna kasumiriira yanga daipa mwiri 2 points wana 3 points ndio zachacha haka wana mavikiro kati mari yaka wanda kudaru gold yaka wanda kudaru kubira wakumana kubira nika kudaiso urumende nga ire kukudaiso studio 7 chokumbiro timuti funzire woti nda kunzwa wao kutivaya kazo ipu wa sei wakaba marie kofita kwete kumuramba kungu nga wana juwana mamu ngari kumuzi wazo kwa udare wabuda wazo kwa mdare kwa haba wano zo buda wazo kwa wazo kwa wali
zula kutawala pa msofi uyo mkujo ono kukubatu wani goreje pa wala tambo airport bako akabako harare achidarika paropa dikaprio mugabe airport asina kana kuonekwa pale mishina yose pale security yose zora dzokuti pale security chirikiti kata akuru anotaura kuti pane mishina manyanga achi anota manyanga ari kuti chokwadi chazongobuda pachena ende chabuda pachena vanhu vachamanya ende kumanya pachamanyiwa fast ende vachimanya vachinda fed kwete zviri kutamba chaizvo bose chitsotsi chokutora goridhe vanhu vachibama natural resources yenyika vachinorya pachavo vachitinyepera vanhu vachidzikaya mufusha iyi vachiita basa rekubikira vanhu mufusha vachitenderera vachitora goridhe papo pachamanywa big time
makadini vashamarari vedu vestudio 7 zita rangu ndinoitwa Clayton Chivasa ndiri muno muKempton Park muJohannesburg kumushandi chibva zvangu mbiri ngwau ko pamusume ndandichida kubvunza kumutungamiri wenyika yedu yeZimbabwe navatongi vemabhitare kuti iko imba vhai yakabatwa kuSouth Africa ine goridhe yasima gla goridhe yapara mhosva kuSouth Africa koga here kana kuti noZimbabwe yapara mhosva ndoda kuti hangu ndizive ndive noruzivo rwakaperera kuti nokuti iri goridhe iri harina kutorwa bodo muSouth Africa asi upfumi hweZimbabwe hwakadiwa saka hurumende yava munangagwa iri kuti chiiko nenyaya yegoridhe rabatwa irabva muZimbabwe rava kuSouth Africa toda kuziva kuti mbavha iyi yapara mhosva in both two countries kana mhosva yake ichinge yatongwa South Africa yapera kuZimbabwe vachamuprosecutawo here kana kune zvinenge zvatopera zvakadaro ndatenda hangu maita basa vatereri vestudio 7 nesena vashamarari
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7 dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezviro vakadzivisa kuti America ichagovana nhomba yekudzivirira COVID-19 nenyika dzepasi rose ichitanga nekutumira nhomba inosvika mamiriyoni makumi maviri kana kuti 20 miriyoni kunyika dziri kunedzeka nedenda iri panopera mwedzi unouya wachikumi. nomba dzinotariswa kugoverwa kune dzimwe nyika ndedze Pfizer, Moderna kana Johnson & Johnson kana dzichinge dzave kuwanikwa uye dzinenge dziri pamusoro penhomba dzinosvika mamiriyoni 56 eAstraZeneca iyo yakaziviswa kare nehurumende yavaBiden kuti ichapiwa kunyika dziri mhiri kwemakungwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tabata Dr. Simbi Soranga kuti tinzwe pfungwa dzavo pamusoro pedano ravaBiden iri.
Announcement yaitwa nemutungamiri wenyika kuno kuAmerica vaJoe Biden yokuti vari kuwedzera madonations enhomba yeCOVID-19. Announcement yakanaka chose for pasi rese nokuti tinoziva kuti kana tikasadzivirira dambudziko reCOVID-19 anywhere in the world, it means everybody is unsafe. Saka dzimwe nyika dzisingakwanise kugadzira nhomba kana kutenga nhomba dzakakwana dzinosanganisira vana Zimbabwe nedzimwe nyika dzakadaro dzinofanira kutambira mashoko aya nemufaro, nokuti it means mavaccines ari muno muAmerica eJohnson & Johnson, Pfizer neModerna will be more available sooner to the rest of the world. Saka ndinoona iri announcement yakanaka chose.
Iyo America haizosanganawo here nedambudziko rekushoterwa kana kutadza kugutsa vanhu vayo nhomba iyi yapera mushure mekunge yagovera kune dzimwe nyika.
America inosara nenhomba dzakakwana. Sezvatinoona manumbers evanhu vari kubayiwa nhomba adzikira nawo zuva nezuva, nenyaya yokuti vazhinji vanoda kubayiwa nhomba vabayiwa. And last week times out more than 250 million shots have been administered already. So I think America in more than enough supplies kuti kwanise kunge ichi share kana kuti kupa kune dzimwe nyika dzinotambura dzisina nhomba yakakwana. Ndifunga kuti dambudziko kuti muno muchaita shortage yenhomba. Sezvatinoziva vakatodoneta dzeAstraZeneca isati yaapprovwa muno muAmerica. At the same time, you know, tine Johnson & Johnson, Moderna, tine Pfizer. So it means that all these companies, you know, vachishandisa Defense Production Act, vanokwanisa kumanufacture nhomba dzinodiwa. Capacity yavo was greatly increased.
Zvinosiya papi nyika dziri kubatsirwa idzodzi? Tichiona kuti patanga denda iri idzo nyika dzakaita sana America dzaipomerwa mhosva yekutenga nhomba yose.
Of course, Mr. Kandimire, it seems unfair kuti nyika dzakabudirira dzitange dzaguta idzo dzozopa zvasara to the rest of the world. However, chatinofanira kurangarira ndechekuti idzodzo nyika dzakapfuma dzacho ndodzo dzakakwanisa kuisa mari kuti research iitwe nokukurumidza.
Vanga vari nyanzvi yezveutano Dr. Simbi Soranga vari parunare kuNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu gumi nevaviri vakawanikwa vaine utachiwana hweCOVID-19 uye hapana munhu akafa nechirwere cheCOVID nezuro. Hurumende inokwira kudare reSupreme Court ichipikisa mutongo wedare reHigh Court uyo wakamisa kuwedzerwa nemakore mashanu kwenguva yekushanda kwavalukumalava. Kugadzikana kwoita mitengo yezvinhu kana kuti inflation kunonzi kwave kupa kuti vana muzvina bhizimusi vakawanda vaucheke mari dzavo pamisika yemari kana kuti Zimbabwe Stock Exchange. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti nyika yavo ichabatsira nenhomba nyika dziri kuvhiringwa neCOVID-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti mosera zvakanaka vateereri.